Manerakana na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kurume 19/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvoronga kuratidzira kuBritain mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti vari kuenda pachagadzwa mambo wenyika iyi King Charles III.
Kuongorora mavhita vazhinji vakabva kune dzidzo dzakasiyana siyana vakaitiwa vanoda kuti vave macandidate basai rakafamba zvemandorokwati
bato reZANU-PF rinoti vane mhosva huru dzavakapara havasi kuzobvumidzwa kupinda musarudzo dzemapraimary
gorendo makuwerere kurova kuseri nekuseri ngoma yegedenisheni wanari zvemukoma wangu zvemukoma nahamire
mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti urongwa hwemaprimary webato ravo hwatanga iyi ndiyo mhemu yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanyora mubepanhau reSunday Mail nhasi kuti muna chivabvu vari kuenda kuBritain pachange pachigadzwa mambo wenyika iyi King Charles III. Hatina kukwanisa kubata muzinda weBritain muZimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi pakavigwa mambokadzi Elizabeth muna Gunyana gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava ndivo vainge vakamirira vamunangagwa murwendo rwainge rwakonzera mutauro pasi rose vamwe vachishora Britain nekudaidza kwayainge yaita vamunangagwa avo vanopomerwa mhosva yekutonga nedemo Asi vachipindura mubvunzo weStudio 7 mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vati Zimbabwe inoda kuva shamwari yenyika dzose vati kuenda kwavamunangagwa kwakanangana nekuzadzikisa donzo rehurumende yavo rekuumba ukama nedzimwe nyika kusanganisirawo Britain Asi zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain zvinoti zviri kuronga kuratidzira kana vamunangagwa vakauya kugungano iri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevana veZimbabwe riri kuBritain reRestoration of Human Rights Zimbabwe vapanyika Karimanzira avo vari kuronga kuratidzira.
Nesuwo tasangana nemashoko iwayo isusu tinoti tinenge takavamirira kuno kuLondon tine zvatinochema nazvo kwavari zvikuru sei nyaya dzekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe saka tiri kuronga kuti tinge takavamirira tichitaridzira
kana muchiti nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndedzipi chaidzo mungapa muenzaniso here ipapo
tingatotangira kugukura hundi chaiko kuma80s tozoti panguva yese panoita maelections pane vanhu vanopondwa vanokuwadzwa vanoita sei vanosungwa kana taakutaura zvemazuva ano chaiwo chaiwo tinoona kuti kune vanhu vakasungwa vakaita sana Job Scala ane mazuva anopfuura 250 akasungwa ari mujere akati pasiri kutaridza kuti mhosva yake inopera kutongwa riini totaura futi nezvevanhu vakapfurwa muguta reHarare nemumwe maguta kunana 2019 ne2018 kozoti pane vanhu vanoedza kutaura vachitoropodza hurumende vana Hope Chimono veSau vanosungwa nenyaya dzisina kodzero ndo zvinhu zvatiri kutaura tichiti vamunangagwa vanotyora kodzero dzevanhu muZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana.
Asika vamwe vanogona kuti ko madii kuenda kumuzinda weZimbabwe nezvichemo zvenyizvi pane kuratidzira.
Kumuzinda weZimbabwe tinogara tiriko taitovako nechina chapfuura chinoiti musi wa 16 March. Tinogara tiriko asi hazvina zvazviri kutadza kuti havasi kutiteerera ndosaka taakuzotaridzira. Kutaridzira kuita kuti ruzhinji rwevanhu pasi rese vazive kuti kuZimbabwe kwakamira sei.
Ko iko kuhurumende yeBritain yacho muri kurongawo here kutaura navo?
Hongu tiri zvinhu zviri mugwara izvozvo tanga takangomirira kuti tinzwe kuti vamunangagwa vachakokwa here. Tichaita zvatakaita paCOP 26 zvokuti tichanyorera hurumende yeBritain. Toedza futi kana kunguva ichibvuma tiite musangano navo tovanyorera pasi zvichemo zvedu zvinhu zvatinotarisa zvatinoti izvi ndo zvakashata zviri kuitwa navamunangagwa muZimbabwe.
Mutauriri wesangano rezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain rinorwira kodzero dzevanhu reRestoration of Human Rights Zimbabwe vapanyika Karimanzira vari parunare kuBritain. Tichiri panyaya yekugadzwa kwamambo Charles III iyi, nyaya yavamunangagwa haisiyo chete iri kunetsa sezvo mumba yeushe iyi muine kunetsana pakati pamambo nemumwe mwanakomana wavo Harry uye muroora wake Meghan avo vave kugara muAmerica vakati havachinei nezveushe. Vaviri ava vanonzi vakakokwa asi vana vavo vaviri vadiki havana kukokwa zvapakuti vemapepanhau vagare vachinyora nezveropa rakaipa pakati pamambo Charles nemwana wavo nemuroora. Meghan naHarry vakati mumba yeushe iyi mune rusarura ganda sezvo Meghan ari mutema asi imba yeushe iri kuramba mashoko aya. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanotigadzirirwa kuita sarudzo dzemaprimary dzebato ravo yatanga. VaChamisa vanoti vaparura urongwa hwekusangana nevatungamiri vebato mumatunhu uye nhasi vanga vari kuMidlands. Vakatoita misangano yakadai muHarare, kuManicaland, Masvingo neBulawayo. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Igore remhemberero, hongu tiri kuudzwa kuti mumaruwa vanhu vari kuvhiringidzwa kana sabhuku yedu Madhisheda ari kumbunyikidzwa achingonyorwa mazita nezvimwe zvimagurupu zvakafanana ZANU-PF zviri kushungurudza vanhu mumaruwa chitora mazita evanhu asi shoko nderokuti munhu wakashinga munhu ari kuda shanduko muZimbabwe. Takaona kwatanga tiri kumaMidlands aiwa kai vanhu vakabuda nehuwandi vatungamiri vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Anga asiri musangano wevanhu vose vose, musangano wevakuru vakuru vatiri kuti mapoint persons vanosimudza nekuvandudza bandiko recitizen movement CCC.
Saka nhasi pane misangano yamaitawo here?
Kutaura kwandiri kuti aizvizi tinotova muMidlands tati vagokorodza revakuru vakuru kubva kunana Gokwe Sanyati vachibva ukoko iseuko unopinda munana Shurugwi nana Zvishavane vamwe vachibva kunana Rapanzi Chirumanzi haikona kutaura munana Vhungu kumukobha vese vanga vakaungana kunana Kwekwe vachirakidza kuzvipira kuti toda kuti munyika muve neshanduko. Ashoko iroro rakurukira vachivandudzawo chirongwa chedu chekuti tiri kuti vanhu vemuZimbabwe ngavasarudze macandidates avo atiri kuti macitizen candidates kana citizen MP citizen councillor anobva muvanhu anodikwa nevanhu anogara nevanhu. Itakasiyana nemamwe mapati anoti vanoda uyai hatisiye vachada isu tinoti anodiwa ndiye anopinda kwete anoda nekuti ukada unotinoita mangwana zvangu zvakubati hazvinokuwisira kure.
Saka munotarisira rini kutanga urongwa hwekuti vanhu vasarudze vatungamiri vacho vavanoda?
Tanga ndozvakaonaka ndatenderekawo munyika ndedzakazhinji kana totenderera tovakuru vemusangano tachiindoa chirayiro kuvaikoni iye vanonomisawo vesangano pasapo. Saka chirayiro chinotanga nguva chidyo chasvika kuvanhu votomedura chingwa icho chingwa chekuti sarudze dzichivako kuite vanhu vanotsigirwa vachibva kuruchi.
Mune chivimbo chekukunda here vaChamisa nezvamuri kuona kubva kune zviri kutaurwa nevanhu nevanhu vamuri kusangana nawo.
Ah, gore ndo makuwerere. Kurova kusheri nekuseri ndoma yegeke misheni. Ah, wanari zvemukoma wangu uyo. Nemukoma nahamire vakumutina zvekuti kana yano yakona kuti apa ndaponekwa. Ine urombo naye asi ndozvinoita. Mukoma nemunyina kana vakatamba pamwe chete izvi nemupindira gumbo rimwe chete pachedu. Asi kunozva tiri kunomupukuta zvanzva zvinogezana ichine tichigeza tibhakira semunwe nekuti munwe ndo wakudita munyika muno nyika yanga yakapfeka ka tisheti yegirini kubva 1980 yeo nhuwa yaane ziya yaremerwa yaane tsvina yada kugezwa odawo yeyeroi yegoridhe inombouya itsva ndozvatarisa vanhu ndozviri kutaura vanhu.
Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare kuGweru. Mutauriri webato reZANU-PF Ambassador Chris Mutsvangwa vanoti nengo dzebato ravo dzine mhosva huru dzakapara hadzisi kuzobvumidzwa kupinda musarudzo apo bato iri ratanga kupenengura vanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemaprimary. Mangwana Politburo yebato iri iri kusangana kumuzinda webato muHarare kuzeya zviri kubva kuNational Elections Directorate iyo yange ichipenengura mazita ivari kuda kukwikwidza. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weZANU-PF vaMutsvangwa.
Dare reNational Elections Directorate vakapedza basa rekuongorora mazita vazhinji vakabva kune nzvimbo dzakasiyana siyana vakaitiwa vanoda kuti vave macandidates. Basa iri rakafamba zvemandorokwati rakaitwa neNational Elections Directorate.
Nechinangwa chei?
Rine donzo rekuti tinoda kuti vanhu vazhinji vapindwe muhomwe yeZANU-PF kwete kunakura vanhu muZANU-PF. Saka kunze kwekunge une imwe mhosva yawakaita mumusangano hombe hapana mukandidheti yaingobuditswa pamuchauro uyu uri kuitwa wemaprimary elections yemuZANU-PF. Munozviziva kuti president vedu vanoti hapana kwatinoda kusiya, hapana yatinoda kuti isare, hapana watinoda kuti asare. Iyoyo ndiyo yakanga itoriyo guiding philosophy yeNational Elections Directorate. Saka ndine mangwana Politburo ichasangana
inenge ichitarisei chaizvo?
Iyo ichipenengura nekutambira basa rakaitwa neNational Elections Directorate. Chandakangotaura ndechekuti membership yeZANU-PF muchadakadzwa muchiona uwandu hwemacandidates nekusiyana kwemazera avo nekusiyana kwezvavanoita muupenyu hwavo. Vaise vamhanya kuita mudungwe kupinda muZANU-PF kuti vada kuti vave macandidates. Zvinoratidza kuti pati yesununguko yeZimbabwe ichiri kungofadza vanhu veZimbabwe nyangwe makore makumi mana apfuura.
Pane vanenge vasina kubudirira vanokwanisawo here kuti vanzwikwe kana vaide zvichemo?
Ndo zvatakanga takatobatana nazvo izvozvo. Vakanga vakanga vafunga kuti havana kubudirira vakaisa makomplains avo vazhinji zvikaonekwa zvine kodzero kuti vadzorerwe kana pavasina nyaya dzinenge dzine udzamo zvavakanga vabutsirwa. Hatina kunge tichitambira nyaya yechimadakadaka tisina maturo kuti munhu abviswe pasarudzo iyi. Aiwa, taida zvinhu zvine udzamu kuti kana munhu kuti anzi asaite kandidheti. Saka tiri kuda kuti pave negutsa ruzhinji rwakati wandei runoita kuti tigobatana sevana vanyamunhu veZANU-PF kana takuenda kumaelections. Nyaya dzekudzungurudzana kana kutosorana tichapira nezviva kuti basa rakaitwa zvemandorokwati.
Mungaziva here kuti vangani vari kunzi vasakwikwidzi nezvikonzero zvakasiyana siyana?
Vashomanini, vashomanini vazhinji vese vakapinda muchauye wacho uri kudiwa nevanhu vese.
Mutauriri webato reZANU-PF Ambassador Chris Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vanoti vamwe varimi havasati vapiwa mari dzavo dzavakatengesa gorosi kuGMB gore rapera zvinogona kukanganisa gadziriro yemwaka uno yekurima. Vachitaura mubepanhaure Sunday Mail, munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera vati gore rino vanoda kurima mahekita zviuruzana zvegorosi kana kuti 100,000 hectares. Hatina kukwanisa kuvabata kana kubatawo GMB kuti tinzwe nezvezvichemo zvevarimi izvi, asi tabata amai GT.
Varimi vakarima mumupfuma wakapfuura vakabhadharwa payment yavo yemaRTGS yese yakakwana, asi yavakanga vanzi vavimbiswa nehurumende kuti vachapuwa iri foreign currency maus dollars avasati vabhadhara. Saka varimi vachiri kungogunun'una nenhau iyo yokuti maus dollars patayment iyi haisati yabhadharwa kusvika iko zvino. Asi tichitarisa kuti nguva yekuti vakwanise vatange kugadzirira kuti vagozodyara zvekare witi wemwaka umwe wegore rino yasvika, asi pasina mubhadharo wemwaka wakapfuura.
Pane zvikonzero zviri kupiwa here nehurumende zvekuti sei mari iri kunonoka kubhadharwa?
Hurumende iri kuti pane vamacompanies maprivate companies vari vakanga vakontrakta mafarmers kuti vari negorosi vakakundikana kuti vabhadhare mari dzavaifanira kubhadhara, ndokusiya chirongwa ichichangova mumaoko ehurumende chete. Ofishi hurumende inotiwo iti inofanira kudhiriverwa kuGMB ivo vozobhadhara, asi pamusana pekuti zvakanga zvisina kurongeka, zvisina kupulanwa kuti hurumende ichatenda witi nekuti kwakaita gamba hazi yewiti iyoyo, ndo zvabva zvazviringidza kuti hurumende ikoniwe ikundikane kuti ibhadhare varimi nenguva nekuti imari yavakanga vasina kutarisira kuti vanofanira kubhadhara varimi.
Asi muchiri kuenderera mberi henyu muchitaura nekuti nyaya iyi igadziriswa?
Tiri kutaura nehurumende, tiri kutaurawo neveGMB vari kuti vari kubhadhara. Iye zvino pane vashoma-shoma vati vatangawo havo kubhadharwa, asi vari kuvimbisawo kuti vachabhadhara mari iyi before varimi vatanga kumwaya zvekare miti yegore rimwe.
Mungaziva kuti imari here iri kudiwa nevarimi yekunzei?
Yese intotal ndingakoniwa hangu kutaura figa yachona, asi pamari yakanga ichitarisirwa ithink iri kumaaraundi 30 something million dollars. Pa-30 something million dollars ipapo pane imwe yakabhadharwa kukasara iko zvino ikunzi 14 million.
Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vari parunare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Malawi iyo ine vanhu vanodarika mazana mashanu vafa nekuda kwemafashamu emvura nedutu mupengo remhepo kana kuti Cyclone Freddy inoti yatanga kushandisa imbwa kuti dzikwanise kuona pane mitumbi yevanhu yakatsimbirirwa nemidhuri.
Tinokutambira nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi muchirongwa tina
ini Nerva Boris Mguti, ndiri president weZimbabwe National Students Union, boka rinomirira vadzidzi vemuzvikora zvepamusoro kana kuti mainstitutions of higher learning.
Tiri kuona kuti iko zvino vanhu vari kunyoresa kuvhota zeki ichienda pedyo nedzimba dzevanhu kana kuti mobile voter registration. Imi muri kuitawo sei kukurudzira vadzidzi kuti vaende kunonyorisa kuvhota?
Tiri kufambisa shoko rekuti mudzidzi wese akasvitsa makore anokwana 18 anofanira kuti anga achinonyorisa kuvhota, tichiudza vadzidzi zvakakoshera kuti vange vachiparticipata mutsarukizo. Tikati atisana nazvo zvakakoshera kuzvota, hatibvumira ipapo. Tiri kuvapa zvekare transport kubva pazvikoro zvavo vachienda pakunorejistera pari padhuze navo chaita izvi mauniversity eshe mapolytechnics nemuma vocational training centers akatenderedza nyika yese yeZimbabwe.
Muri kuti muri kudzidzisa vanhu nezvakakoshera kuvhota vadzidzi ava, zvii chaizvo zvamuri kuvaudza?
Isu tiri kuvaudza mamiriro akaita education yedu ndechekutanga, kuti education yedu yamambenze tichitarisa mamiriro aita zvinhu muzvikoro zvepamusoro. Accommodation haisi kukwana pakambasi, vadzidzi vari kunogara kunze kwezvikoro koko vari kuchaja marendaus aipamusoro zvisingaita, vari kubhadhara mayunisa nemumvuri. Sasa nyaya yekunoita kuri kuita magetsi munyika zvekuafrica education yedu, vanhu vari kurwara vachinorapwa munyika dziri kunze. Nyika yedu inofanira kunge ine chipatara nemishonga zvekuti isusu vana vezimbabwe kana kuti vadzidzi tikarwara tofanira kunge tichirapwa munyika muno.
Asika hurumende iri kuti zvimwe zvamuri kutaura izvi zviri kukonzerwa nezvirango zvainoti zvakatemerwa nyika?
Nyaya iyi inonetsera pakuti tichitarisa mari dzatinorasikirwa nadzo kuna kuti maillicit financial flows, nyaya dzecorruption dzanonetsa munyika muno, mari idzodzo dzinokwana kuti dzinge dzigadzisa matambudziko asi kutarisana nawo. Nokudaro tinoti aiwa, zvirango zveupfumi zvaakungoshandiswa neavo vanoda kutiza zvikonzero chaizvo zvekuita kuti nyika yedu isaende mberi. Mari iri kubiwa sekuchera madiamond kuna kwachiyazwa, gold iri kucherwa kuna anakwekwe, kuna anakatoma, kuna anapendalonga kwamutare, asi mari iri kuenda kupi? Mari iri kuenda muhombodo dzemaindividuals, iri kuenda muhombodo dzevanhu, haisi kuenda muhombodo yenyika kuti inge ichibatsira kuti nyika yedu ipfuurire mberi. Ndozvekudzosera nyika yedu kumashure, ndochikuru chekudzosera nyika yedu kumashure. Nyaya dzezvirango zveupfumi, nyaya dzinoshandiswa neavo vasingadi kunge vachinotarisana nenyaya chaiyo iri kuita kuti nyika yedu isaende mberi.
Ko, sei musiri kutaura nezeki kuti ende kunonyoresa vadzidzi pazvikoro pavo tichitarisa kuti vanenge vakawanda zvikuru pavanenge vakavhura zvikoro?
Nyaya iyi takaifambira tikaenda kuzeki, tikanyora tsamba tivakumbira kuti vange vachiuya muzvikoro zvavakaita pekutanga. Pakaitwa bliti yekutanga, vakauya muzvikoro, zvinove zvinhu zvanga zvakapawa kuti vadzidzi vange vachinonyoresa mumanambazi avo. Asi pavazova pekupira apa hatiinzwi tichiti kuti nei vaita dhisizheniyo yekusadzoka pazvikoro chaipo, vaakusarudza matendas asiri muzvikoro. Takavaengeja asi hatina yayacho haina kupuhwa nzeve, hatina kutereerwa uye hatina chatakapindurwa.
Tichitarisawo kuti zeki yakawedzera nemazuva mashanu iyo mobile voter registration iyi, zvakakosha zvakadii izvozvo?
Zvakatikoshera zvizhinji nekuti nyaya yebliti nyaya chaiko chematema kubva kare kuti dai bliti yauya. Nekudaro kuyaya kwayanga yaita yanga yauya ine mazuva ari limited. Inyaya yatinogona kuti tinge tichiaplauda kuti zek yakateererawo zvido zvevanhu, nekuti vanhu vangu vachivhumbunguna vachiti aiwa, nguva yatapiwa ishoma, mishina yavo malaini haasi kufamba. Nokudaro vanofanira kuti vawedzere mazuva.
Asiwo pane zvimwe zvimhingampinyi here zvamuri kusangana nazvo pamunenge muchikurudzira vadzidzi kuti vaende kunonyoresa kunze kwekumbonetsa kwezvekutakurisa vadzidzi vacho?
Nyaya iri kuitika inyaya yekuvhundutsirwa muzvikoro zvepamusoro. Mamwe masecurity personnel dzaanovhundutsira kuti imimi hamufaniri kunge muchitakura vanhu, nemi mutakura vanhu, vanhu vanofanira kuzvipetera vega. Nemumamwe mapolling stations zvakaita sepamount pleasant haaita rambo noclash aisapo nevakomana vebato riri kutonga rezanupf, hatinotivhumbutsira kuti isusu tiregere zvekutakura vadzidzi.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Boris nekupinda muchirongwa chedu.
Mazvika.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaBoris Muguti vachitaura vari parunare muHarare. Aiwa, vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ngatisanganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero Religious Forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Vatereri, tino sangana zakare mchurungwa chedu cheze chitendero. Ini, ndini talono kawande, dichiti nasi tinamufundis Richard Moyo, vanoda kuwedzera mashoko pamusoro penyaya yedu yesvondo rakapera. Tipewo maonero enyu mufundisi Moyo.
Tira kutenda zvizhinji nemubvunzo wakabvunzwa ana baba vachibvunza kuti ko mitemo yema human rights yekunyika neyekuchechi yakafanana inoshandiswa here, vachitiri kuona pavhesi yavakaverenga kubva kuna Timotiyo yechipiri pachapter 8 zvichienda mukati, ichinzi madzimai haafaniri kuparidza evhangeri afanodza nekunyarara abvunza ari kumba. Chitenda zvikuru nababa Bishop Andeli Magaya vakatidzidzisa zvakakosha, vakadzidzisa nyika zvakakosha. Chandoda ndechekuti vanhu vari mushoko raJehovha Mwari, kunyangwe nyika kuna zvirevo 8 inoti madzishi anotonga neni, vatungamiri vanotonga neni, vabati vanobata neni, kududzira kuti nenyika pachayo mitemo yayo mizhinji yainoshandisa inoshandisa kubva mukati meshoko futi raJehovha Mwari. Saizvozvo saka nhau iripo ndeye kuti makereke atingati vanokopa kunyika, asi kuti nyika inokopa kumachechi kushokora Mwari.
Na izvozvo mufundisi Moyo, mubvunzo mukuru wakabvunzwa nemutereri ndewe kuti madzimai anobvumidzwa here kumira mberi kwevatendi mukereke achiparidza sezvinoitwa nevanhurume?
Madzimai anotenderwa kuti ashumaire Mwari nokuparidza nenzira dzose. Zvinhu zvakanaka izvozvo, nokuti tinoziva kuti makereke mazhinji kwenyanya echipostori chatiri ari kumakereke asingatodi kuti madzimai aparidze, vanofanira kungonyarara pakereke. Zviri zvinhu zvisina kunaka, kuri kutsikirira vamwe vanhu ukoko, nokuti madzimai unavo vanhu, nokuti navo vanoshandirawo mweya yavo kuti vawane ruzororo, vawane nhaka kuna Mwari. Saka madzimai anofana kuti aparidze sezvakada kufana, kuti kaiverenga mukati imomo iyo yaTimotiyo, pano painoto kuti madzimai haafani kurukwa, haafani kudii. Asoverenga kuna vaKorinde yekutanga chapter 11 verse 14 and 15 inoti murume wese haafani kuva nebvudzi refu kana kuvhara musoro wake achinamata. Tiri kuona futi kumakereke amwe kuna vamwe varumewo vanenge vane bvudzi refu rasita kana bvudzi rakapfuridza. Ndofunga munozo panonamata poga poga pangwa mabhazikara papi paungano, vanotonzi varume bvisai maheti yenyu, asi madzimai amuna kumbomona achinzi abvise maheti. Kureva kuti zvinhu zvakatosikwa zvakadaro. Saka kududzira kuti ishoko raJehovha Mwari kuti mudzimai anofanira kuva nebvudzi rekuti ndokushonga kwake, ndorunako rwake, chiri chinhu chakanaka kumurume wakwe. Asi kana ari panzvimbo yekunyengetera, ngaavhare musoro wake. Kana asingagoni kugadzira bvudzi rake, ngaarichekerere. Saka kududzira kuti kunewo makereke nhasuno anoshandisa nenzira dzakasiyana siyana kuti madzimai haafaniri kuti ave nebvudzi refu, anofanira kutogerwa agare nemazuda. Kana makaona mudzimai anenge ane zuda, anenge asinawo chimiro chakanaka. Zvatinongoziva kuti muti yose kana ine mashizha inenge yakanaka, asi kana muti isina mashizha inenge isina kunaka, like singwe chando chiya.
Muchidimbu munotii nenyaya iyi mufundisi Moyo?
Tinokurudzira kuti madzimai ngaatenderwe kuparidza evhangeri raShe Jesu Kristu rikufanira kumurika, nokuti navo vari kushandira Mwari wavo. Nokuti chandakaona nguva zhinji, nokuti Bishop Magaya vakataura zvakakosha kuti zvakanga zvirehwa pashi Mwari chainama chainzi Diana, asi iri nekuti vatungamiri vazhinji vari kushandisa opportunity. Ndosaka muchiona nhasuno kuna vamakereke anova nokutsikirira madzimai, vapesera vachiti madzimai afauta taure, vachipesera vachiroora madzimai mazhinji kuti mumwe unana madzimai akawanda. Chiri chinhu chakaipa chinye kuti madzimai anenge akanyautsikana, madzimai munhu maanoparidzwa anogonawo kudzisa shushunudzowo varume, nokuti tose tiri kushandira Kristu. So tinofanira kuita zvakanaka mushoko raMwari. Shoko raMwari rinofamba zvakanaka, nokuti hakuna anonzi uyu haatendiri kuparidza.
Iyo nyaya yekuti vanhukadzi haafaniri kuparidza yakambobvepiko mufundisi Moyo?
Dzakanga iri nyaya yekuti paiva panzi.
Tinotenda tanonoka wande, asi kuti nguva yedu ndiyo yadyanana. Iko zvino regai timbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders 0, ZPC Kariba 0, Kate United 2, Manika Diamonds 0, Triangle United 1, Herentals 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure nhau zvakare. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvorunga kuratidzira kuBritain mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati vari kuendako pachagadzwa Mambo Charles wechitatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhlaka 19 kuMbimbitho 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
We have expanded our democratic process. Kubana ke SP kwanisa ukuinclude ake abanye abantu abasikade ama stakeholders ezigabeni zonke ezijeneyo ukubana ke labo befaka umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ucouncilor or upresident.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selilungiselela ukudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo.
Yiyo iZANU-PF elayo i-democratic abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abamele abamuntu abazamthuma.
Ibandla leZANU-PF lalo lithi selidinga abazalimela kukhetho oluzakwenziwa lonyaka. Kwezamasiko sixoxa ngesithembo. Zalethulela ezemidlalo ezabajala ezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Amabandla aza kuncintisa kukhetho olukhulu oluzakhutshwa eZimbabwe lonyaka aselungiselela ukukhetha abazawamela. Umnumzana Christopher Mutswangwa, isikhulumeli sebandla leZANU-PF, uthi idale lePolitibiro lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa lapho lizahlolisisa amagama abantu abafisa ukumela ibandla leli. Kuthi njalo ibandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lizadinga abazalimela emphakathini. Umnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi lo mkhankaso wabo uqhubekela phambili.
Ngiselela ukhetho luka-2023 yikho lisibona ke sihamba endaweni ezijeneyo. Izolobe sisemasvingo saya ke koBulawayo, njalo namhlanje seMidland Province ubana sikhulumisane ke la abantu abaqoqa umhlangano akuthi esibathi ke ngama-change champions abavela ke eMidland Province yonke jikelele. Ukubana sibazise uhlelo lethu lokubana ke ukhetho liyakwazi ukubana kufanele sibe lama-representative ewadini, sibe labasimelayo ku-constituency, abasimelayo kumongameli. So kathesi sicacisele abantu ukubana ke i-template lethu esilisebenzisayo ukukhetha abantu lizabe kuhamba njani. Esilithi i-template ye-consensus candidate selection process sizakhetha njani ke ukubana sibe labakhokheli ke abavela ke ebantwini. Lenze lesiyenza itshiyene lamanye ke ama-political party, ngoba amanye amabandla asebenzisa ke abantu ke abangama-members e-organization. Itshiya ke abanye abantu ama-stakeholders, ama-teacher, osobhuku, izinduna, abakhokeli bema-church abasendaweni yona le ukubana ke befake umbono wabo ukubana ababona angani engasimela thina njengebandla le-TCC. So okwamanje we have expanded our democratic process ukubana ke sikwanisa ukuinclude ake abanye abantu abasikade ngama-stakeholders ezigabeni zonke ezijeneyo ukubana ke labo befake umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ucouncilor or upresident onguye ofunakala ke ngabantu. So yinhlelo esihamba layo ke ikathesi ke ukubana ke simeke sure ukubana ama-candidate wonke esilawo avela ebantwini, hayi khona ama-candidate afunwa yibukhokheli noma angane labantu ke abakubukhokheli. This time sithatha ke abantu ke abavela ke ebantwini.
Umnumzana Swithan Chiroza okubandla le-CCC ophethe isikhundla sokwethulwa kwemibiko koBulawayo laye uthi badinga usekelo kuZulu.
Ye, yeah, this is le program yethu esiyibiza sithi 1+5 Voters Campaign Program. Eyokuthi sikhuthaza wonke umuntu ukuthi umuntu lo muntu athathe abantu abahlanu. 5 people are register abantu, ancedisa abantu abayi 5 ukuregister ukuvota. Khona siyakwanisa ukuthi sinqobe iZANU PF. iZANU PF okakathesi iyenza umsebenzi wokuthatha abantu emakhaya, isiregister abantu labo kuward 1 koBulawayo. Shuthi ithatha abantu abangahlali koBulawayo ibaregister koBulawayo ukwenzela ukuthi labo bantu bavote koBulawayo. So okuyabe kuqakathekile ukuthi izakhamizi zakoBulawayo ziphume ngobuningi siyoregister ukuvota khona beyavikela ukuqilwa yiZANU PF.
Umnumzana Believe Gawule oncintisa kukhetho lwama-primary elections uthi kuqhubekela phambili kubadlaleli ukudingwa kwabantu abazalimela kukhetho oluzayo.
Kakhulu Sibili okuzwayo, ngiyakontesta Sibili eCholocho North, ngikhona Sibili sengisubmithile le CV yami konke sokuhambe kuhle, kodwa kulokunye nje into ziyabe ziphuma nje ebulenjini, abantu bekhuluma nje izinto ezingaqedakaliyo bethi ye uGawule udisqualifyiwe ye njani njani. Ngamanga lawo, ngamanga emhlola. Imisebenzi yezitha zami, imisebenzi yezitha abantu abafuna ukungivalela ukuthi ngingancintisi ngoba besesaba ngabantu abangafuna ukuncintiswa labo, ukuthi abantu bengangeni emncintiswaneni.
uGawule uthi ibandla lakhe lidinga abantu abakhutheleyo kwezombusazwe.
Idemokrasi yalethwa iZANU PF, yiyo iZANU PF elayo idemokrasi ethi abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abamele umuntu abazamthuma. Ngokunjalo ngamafitshane mina ngithi mina lapha iparty iZANU PF iyabidinga umuntu Sibisibili ofunwa ngabantu Sibisibili endaweni naleyo lapho kudingakala khona lo ozabamela. Ibe sesinjanjani bese kuncedisa iparty ukuthi ibe le mthomelo lokufunakala lokuthandwa ngabantu ngokwenza okuqondile ukuthi bakhethe umuntu abantu bazikhethele umuntu abamfunayo, hathi ukuthi abantu baphiwe umuntu. Umuntu angayimpozi njalo umuntu angazi impozi ebantwini, but uzathola abantu beziyimpoza bezama ukuthi bengafuni ukuthi bancintiswe ekhethweni olukhona. Yekela abantu bakhethe umuntu abamfunayo. Iparty ke iZANU PF yelakho khonoko, ngiyancintisa ke Gibbs, ngikhona emncintisaneni njalo ngisemkhankasweni kathesi okuzwayo esigabeni sami eCholocho ngapha, esigabeni seMathibel eseCholocho North, iconstituency iCholocho North. Ngokunjalo ke ngithi mina ngithathe leli thuba ngitsho njalo ukuthi kubalaleli ngithi mina hayi, asiyeni phambili ngokusebenzela omhlangano wamacomrades.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT laye uthi sebeqalile ukukhetha abazamela ibandlaleli kukhetho oluzayo.
Uhlelo lwethu lokukhetha abasimelayo eParliament la kuma council soluqalile. I-organizing department yethu iyabhoda indawo zonkana ibeka ama-teams aza kwenza ama-primary elections lapho adingeka khona, njengoba lisazi ukuthi thina singabantu abakholelwa ekuxoxisaneni abantu baze bavumelane kumbe baze bavumelane ukuthi kabavumelane. Ziningi indawo lapho akuzaba la ma-candidates abantu sebevumelene ukuthi hayi uzibanibanyana sibone ngathi nxa engasimela nguye olonyawo olungathathela phezulu umsebenzi. Kodwa nxa kuthe kwehlula lokho sizawayenza ama-primary elections. Iripoti esizabalayo kusasa ngolwesibili ku-standing committee yiyo ezasigayida kumbe ezasipha umkhombandlela ukuthi i-date yama-primary elections yona yona siyibeke nini. Kodwa hayi, abantu bethu thina kuma-structures balomlomo yibo abatshoyo, yibo abanqumayo, yibo abalomnqamula juqu wokuthi ngubani obamelayo. Asilo daba luka-president, asilo daba lwe-standing committee, asilo daba lukabani. I-national council iyabe nje izabhekisisa ukuthi lawo mabizo ngabantu abangamalunga ngokusemthethweni, okubalisela ukuthi balamakhadi, bale membership eme kuhle, kanjalo kanjalo kanjalo. So si matasa njengebandla noma nje sisamisana lo hulumende lo Zek ukuthi ukhetho lolu abafuna ukulwenza bafuna ukulwenza ngesingilimbane esizachiya umuntu wonke ekhala esizachiya elizwe leZimbabwe lingamanga kuthi
leZimbabwe likhangelelwe ukuba lizaqhuba ukhetho olukhulu ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. Izakhamizi zesigabeni sedenge eTholotsho zithi abantwana behluleka ukuya esikolo ngenxa yomango omude ukuya esikolo lokubuyela emakhaya. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Ruth Sibanda.
Singabahlali besigaba sakodenge kuvillage 4 kuward 19 ngaphansi kwenduna uGambo ngaphansi komlisa uNkunzi eTholotsho. Esigabeni sakithi silohlupho okweminyaka leminyaka. Abantwana bethu baphoqelekile ukuhamba umango ongaba ngamakhilomitha angu-14 besiya esikolo bephinde bewuhambe lowo mango ukubuyela ekhaya okuyinto eyenza abantwana begcine bengasasithandi isikolo ngoba umntwana oleminyaka emihlanu ufika esikolo eselambile njalo esediniwe emva kokuhamba umango omude.
Lifisa ukuthi abantu balincede ngani khonapho mama?
Singabahlali beDenge Village savula iproject, savula lesikhwama. Sicela amadona ukuze sakhele abantwana isikolo esiseduze ngoba asenelisi. Abanye bethu abasebenzi. Besifisa ukuthi sithole uncedo noma ngabe ngokungakanani siyakubonga. Injongo yethu ikwakha iprimary school. Ngiyacela noma ngabe ungapi komhlaba mangabe uzwa lomlayezo siyacela singabahlali beDenge Village sicela uncedo noma ngabe kuyimalini ingawenza umehluko ukuze sakhe iDenge Community Primary School. Ukuthola okunenge ungaxhumana lo chairman weproject ubaba uJetro Chabangu kulezi namba +27 63 042 5905. Lezami ngingu-treasure we-project, igama nguRuth Sibanda, inamba +27 73 864 8261. Ezesikhwama sethu, FNB 62 91 28 75 971.
Lo ke unkosikazi Ruth Sibanda, isakhamuzi sedenge. Spotela ye ese Cholocho. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Donald Trump uthi kulakho okubotshwa ngolwesibili phezu kodaba lokuba ucatshangelwa ukuthi wahlawula umakhwapheni esebenzisa imali yokukhankasela ukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2020. Uthi uhulumende kamongameli Joseph Biden umthwalise nzima. UBiden nabanye bakhe bathule zwi ngodaba lolu. UMnumzana Vladimir Putin umkhokheli wakwele Russia ubesedolobheni le-Mariupol kule Ukraine namuhla kulandela ukwethekelela kwakhe isabelo se-Crimean Peninsula asithuthuna ngomnyaka ka-2014.
Sengana masiva
wenziwe
manje lo baba mkhulu.
Uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo nkosikazi Busisiwe Zinyemba. Sixoxa ngodaba lwesithembo, sijala ukuzwa ke abesilisa bekhuluma besincoma isithembo.
Busisiwe kunjani mama?
Ngiyaphila baba, linjani lana?
Hayi siyaphila, wena uyasithakazelela isithembo kumbe ume njani unyanga isithembo la?
Hayi isithembo sibili singaqatha singakhangela endulo. Kwakulinywa kulezi fuyo umuzi umkhulu ungaka njalo abantwana babengayi ezikolo. Kathi sasandle nxa ubaba esehluleka ukubhadalela abantwana abathathu i-school fees. Xa esezele abantwana abangu-15 baza kuya yithi esikolo baza kugqoka yini? Impilo isichiyete kakhulu, asikukhulu sikubone khona ukuthi impilo isichiyete. Isithembo hatshi asisepatani lakuda lapho abantwana bavuke bagijime bayele kube lani lani nalokhu, kodwa kathesi sekunzima, sekulezikolo ukufunda, sekulokugqoka, zonke lezi zinto we must take them into consideration.
So when you die, isithembo kathesi na-a.
Hayi, isithembo vele ngitsho sibili, hayi ya. Kungathi sisehlulwa uthi ngama-side chick, uthi ungavele uze uthi ubaba usele-side chick, ugule sibili, wathi po usele-sendlini lonke.
Vele kulanda njani, bese utshele sithi, nxa sifuna isithembo leso.
Hayi, isithembo vele asikhulumeki, kuyaqalisa isithini.
Asikhulumeki
leso, hayi, hayi.
Luma vele, ngabuya amthethi sefuna ukuthatha isithembo, uyamphendula sithi.
Amphenduze. Vele angikhulumi ngakho. Isemthethi lapha akula nto exoxwayo lapha. Akula nto exoxwayo.
Kungathi njalo phela uyabuya la.
Hayi, kutsho ukuthi ke hayi sabe singazange sezamavows lana ukuthi simele sivubela ezintweni esizenzayo.
So wena ngokubona kwakho uthi vele isithembo no.
Hayi, isithembo asiboni sinceda ngani. Asila nkomo esizelusayo, asilapha amakhulu. Hayi, ngesani kanti. Isithembo lesi nsuku nje ubugovu babobaba ukuthi khona azizwe engubaba nxa elomfazi ngapha elomfazi ngapha. Kodwa sila sikhuluma iqiniso, aba okhulu ababelesithembo babengaluphali labo gogo. Ngenxa yani isithembo siyazi ukuthi obaba bafe masinyane, too many problems afanele azisolve. Abantwana, abafazi and all those things. As a result, i-life span yabo was very short. Yayingafanani labobaba balezi nsuku ngenxa yama-problems. Obaba ukuthatha isithembo ikukwehlisa iminyaka yakhe yokuphila emhlabeni, ngoba ikhanda liyazwela ngoba ecabanga. Ngapho umasibanzi usethe kuya ngaleyo mankobo usethe abantwana bakazibani. Konke kho lami ngapha ngizathi ke ngimfakele ukuthi uzana mina athande mina kakhulu adle ngale adle ngapha athule hayi kusiba ngokunye.
Ngoba uzama umhlasa ukucina ukuphambana izinto.
Angishaboda.
Hayi, ivalwe ngamafutshane mama khona bosizo.
Ikonsida hayi, isithemba ke simenini, asiphele vele, hayi asilangxe.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke ungadiwa kusasa mama.
Kulungi.
Okay, bye-bye.
Ngiyabona.
Namhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lo nkosikazi Busisiwe Zinyemba ngodaba lwesithembo. Sinethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Okwamanje ke sike sizwe ezokholo lwesiKristu silonto kuhambeni inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lokwethemba inkosi. Ngiyabala lapha kumahubo 27 iverse nga 1 ithi yona inkosi iyikukhanya kwami lokukhululwa kwami, ngizakwesaba bani na? Inkosi iyinqaba yokuphila kwami, ngizakwesaba bani na? Into eqakathekileyo esikristwini yikwethemba ubaba uNkulunkulu kuzo zonke izinto. UDavid uyakhuluma kumahubo sekulayo ekuqaliseni singabali umahubo 23 ukuthi inkosi ngumalusi wami. Ngakho kuyabe kumele ube ngumuntu oyethemba inkosi ukuthi yiyo ekukhokhelayo kuso sonke isikhathi. Siyakwazi ukuba lapha emhlabeni ziningi izinto ezingayenza ukuba ube nokwesaba. Ube nokwesaba ngenxa yokuthi kunezitha, ngenxa yokuthi kulezinto eziningi, imimo eyehlukeneyo engakwenza ukuthiye usungumuntu olokwesaba. Kodwa kuDavid lapha yasikhuthaza ukuba singesabi lutho ngenxa yokuthi inkosi iyisiphephelo sethu. Mina ngiyamkhuthazwe kakhulu ngenxa ngilalela ubufakazi babantu bekhuluma ngemimo ema-situations ayehlukeneyo lapha inkosi eyabahlenga khona. Ngiyakhumbula sibala ngoDaniel labafowabo bejikele lapho okulezilwane khona. Sibona inkosi ibaphephe, ibasindisa. Siyasibone njalo indlela ezehlukeneyo uNkulunkulu asindisa khona abantu bakhe. Ungakucabanga ukuthi nxa wawulo Noah phakathi komkhumbi
osizizulu phandle labantu bekhala besifa nxa wawungathemba uNkulunkulu wawungagcina ucabanga ukuthi awu asoze emphumela phambili kodwa uNowa ilizwi lenkosi liyasitshela ukuba wethemba uNkulunkulu sicabanga u-Abraham loSera sebebakhulu kodwa bedinga ukuba bebe nendodana ilizwi lenkosi lithi bayithemba inkosi waze kwathi napho uSera esengumuntu omdala wathwalisiswa baba nomntwana ngenxa yokuthi abesabanga lutho kodwa bethemba uNkulunkulu ngakho-ke sihlobo zami kuyamele ukuthi khathesi kumbe yuphi umumo phakathi kwawo nxa ungaletha ukwethemba kwakho kuNkulunkulu ukhulume njengalapho uDavide ekhuluma ukuba angisoze ngesabe ulutho ngenxa yokuthi ngethembe inkosi
kuyiphethe mfundisi
sesigqibela indaba ngifuna ucabange iziphi izinto ezikulethela ukuba wesabe iziphi izinto ezikunqobayo nxa inkosi iyingxenye yempilo yakho kumele zonke lezo zinto uziphe yena uJesu ukuba lapha ngihluleka lapha ngibuthakathaka lapha sokungehlulile wekele yena uJesu akungenele yikho okutshintsha ukuba sisuke ukuba ngabantu abayesabayo sibe ngabantu abalethemba njalo abathemba uNkulunkulu.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkungo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo sike sizwe ezabatsha. Ye uhlelo lobatsha namhlanje isixoxa lo Owini Mthobi ukhona ngale ke kobulawayo. Mthobi kunjani baba?
Hayi ngiphilile mfowethu ngiphilile baba.
Ye akusitshela ukuthi wenzani empilweni?
Lapha hayi kobulawayo owakathi nje sihlale lokhu esimelele ugesi ukuthi abuye kodwa hayi ngokokusebenza ngisebenzela ukumelela amalungelo ezisebenzi ngezilebhar lessons under i-trade union ngikhangele izisebenzi eziku-engineering industry kakhulu ngibuye njalo ngigqugquzele kakhulu abantu abansundu ukubana ibananzelele usuko labo bangazikhohlwa imvelaphi yabo.
Ye singathi njengomuntu omutsha khonapha okobulawayo uphila njani?
Hayi lapha siphila ngokuthi sithengise ngoba umsebenzi uwodwa kawungeke ukuvumele ukuthi uhole isicecedu mhlawumbe esingakuphilisa nawe kuze ubone ukuthi hani mhlawumbe ngiphila ngcono kodwa kuyabe kumele kube lokunye okwenza ukaba ibhizinisi eceleni siphila ngalolo hlobo ukuthi nxa uholile uzaqalisa ube le bhizinisi eceleni ukwenzela ukuthi konke kube nama-streams of income amaningi. Angithengisi kakhulu kodwa ngithengisele kufana ukuthiwa ngikubhalela ngokokwenza ngokufunda mhlawumbe ngiyabhala ngabhala ugwalo njengoba lisazi ukuthi ngabhala ubhalo kuthiwa ngu-The Power and Over Joy Non-Fiction. So isikhathi esiningi ngiyabe ngisiza abantu nxa befuna ukuthi babhalele izinto abanye babefuna ukubhalela ama-CV ngaba ngokunye engikwenzayo umuntu efuna ukuthi ngimsize ngimbhalele nabantwana ababedinga ukwenzela amakhala la asabuya kulezi nsuku siyabe sibasiza.
Singathi-ke ukubhala ama-CV into ezinjalo ubhadalisa malini?
Ukubhala ama-CV imali esiyibhadalisayo yidola kuphela.
Ye so-ke kodwa baningi abantu ababuyayo?
Hayi abantu bayabuya mpela ngoba engikwenzayo kakhulu ngijayele ukwenza nje online njengoba singabantu bamafoni nabantu bama-laptop siyabe sivele ngapha ngisemsebenzini abantu bayabuya babuya via i-WhatsApp number sibayenzele sibaprintele sesibadilivela-ke ethawuni lapho kumbe nabo lapho yakukhona sesesikulethela abantu bayeza bona kodwa hhayi ngezinga lelane eliphezulu kodwa abantu bayeza ukuthi lathi siyakwanisa ukuthi sithole khona kokuthenga isinkwa semihla ngemihla.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke siyabonga ungadinelwa kusasa mfowethu.
Yebo.
Ye namhlanje ke uhlelo lobajabu sixoxa lo Owini Mthobi kula ngale ke kobulawayo. Yes, ke singena kwezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu.
Nansi impumelelo yemidlalo yeKhasilaka Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leCape United linqobele iManchester Diamonds nge-2-0 eNational Sports Stadium. Iqembu leTrains United linqobele iRentals nge-1-0 emdlalweni obuseGipo. Kuthi umdlalo oqhutshelwe enkundleni eBapa Fields phakathi kweHighlanders lezePC Kariba uphelele ngeJikelopanqa 0-0.
Kolunye udaba olufanayo, umthe wamasiko owadlalela amaqembu enguqu abalisa eRentals, Highlanders kanye leDynamos uthi akusela ongakhulisa isibongo sangakibo edlala umdlalo wenguqu njengoba abasakhulayo bangakibo bengaselalo uthando lomdlalo wenguqu. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Umtyewa nabafowabo uMaster kanye noGideon badlale kusigaba saphezulu esePremier Soccer League eminyakeni eyedluleyo, kodwa umtyewa uthi ithuba lokuthi kube khona omunye wakwamasiko ozadlala kuPSL eminyakeni elandelayo lincane kakhulu.
Abantwana labo sebahle bashintsha. Kusela mntwana adlala ibhola ngkhaya. Abantwana bonke sebahambe ibhola. Life yenza wabo sezimfika. Labo bathe babona hayi obebhola lapha basuka bazihambela ebhola bazisebenzi.
Umtyewa uthi yena uqale ukudlala ibhola elandela umfowabo uMaster okunguye izibulo langakibo.
Ngingene ngilandela uMaster but lami ngalesifiso because ibhola ngakhula ngithanda vele. Ngaqalela emaclubi ama-youth center la bengaqala khona. After that ngabe ngidlala Division 2 but ama-juniors wonke vele ngachasa kwayilenda. Ngadlala ku-Restars. Ngabe ngisuka ku-Restars ngisiyadlala kunemachapel. Premier League football ngaqasa 2000. Ngikhotshwa ngu-Epson Mkhulu. Ngangisuka kuma-juniors khonapho ku-Ali Ayebhapha ngu-West Coach.
Amanye amaqembu adlalela umtewa kusigaba se-PSL ngabalisa ele-Highlanders, ele-Dynamos kanye le-Black Mambas. Loba nje kungela wakwamasiko sengadlala kusigaba saphezulu eminyakeni elandelayo sekungenzeka yena umtewa atholakale eseqeqesha njengoba eseqale ukusebenza labasakhulayo.
Umtewa usasekhona ebhore. I'm developing. Namafana esizindawolo lo mkhokheli Dube uZebra Revolution isengwenza kathi mkhokheli nguye ongenze ngaba khona kakhulu ebhola but mina ngoba ngivele ambone ngekhawashi isengwenza ngenzela ngikhaya endle.
Iqembu leZebra Revolution lileqembu elincintisa kusigaba seBulawayo Province Division 2 kanye lamaqembu abasakhulayo adlala kusigaba seBulawayo Province Junior League. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kulo mncintiswano wokugida obizwa ngokuthi iRumba Dance Challenge oqhutshwa iRumba News ZW ibambisana le Asikhasane Mthokazi.
Sanibonani Balibakithi, sanibonani Mahlabe Zulu, onibingelelayo Willard Lawyer Sithole. Thanda ukubonga leli thuba VOA ukuthi ngixinxe abantu bakithi ukuthi silomncintiswano werumba wokujayiva irumba ozoqala mhla ka 1 April kusiyaphela inyanga. Sabantu bakithi ukuthi bangenele lo mncintiswano, into ofanele uyenze uyajayiva wenze ividiyo yakho encane. Ma uzojayiva ngaphambi kokuthi ujayive uzikhethele ingoma oyithandayo bese uthi asixhasane Mthwakazi. Bese usuka lapho bese uyadlala ke sujayiva ngendlela ojayiva ngayo. Injongo yalokhu ukufaka imali esikhwameni emuntwini wakithi, njalo uku-entertain abantu kube kuhle kube njeya. Ungaziwinela u-2000 unumber 1, 700 unumber 2, 300 unumber 3. Siyabonga.
Abafisa ukungena kumncintiswano lo, thumelani ama-videos enu ku-WhatsApp lonombolo ethi +27 791 150 473. Ngizaphinda njalo +27 791 150 473. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selilungiselela ukudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo.
lebandla lezanuphefu lalo selidinga abazalimela kokhetho lolu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalisa ngumthembo Sithemba uKips Dube. Zilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.